Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wechina chivabvu 24 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kunotibatsira kuwana mafuta. Mukatarisa mumigwagwa yedu mazuva anaya, motikari dzatishomeke picha nokuti masvondo maviri apfuura nemana last week mafuta anga achinetsa kuwana.
Mutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema Basogo, avo vaijidzana zvakanyanya nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vosvika muHarare nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa voita musangano nevatsigiri vavo kumapisa kumatebeleland south, apo vakawanda munyika vari kushora makurukota ezanupf kuti vakakunda musarudzo mauto anopindira. Zimbabwe Electoral Commission inoti haisati yakumbirwa zviri pamutemo neEuropean Union kuti inoda kubatsira kupepeta gwaro revavhoti. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission inoti haisati yakumbirwa zviri pamutemo neEuropean Union kuti inoda kubatsira kupepeta gwaro revavhoti. Asi mumwe mukuru musangano reEuropean Union asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti pane misangano iri kuitwa uye vakatovimbiswa nezek kuti ichaita kuti gwaro iri rive nyore, kuti riwanikwe zviri nyore nevose vari kuda kupinda musarudzo dzegore rino. Mukuru uyu ati EU yakazvipira kubatsira zek kuona kuti gwaro rapepetwa zvakanaka. Mashoko aya anoteverawo zvakataurwa nemumiririri weEU muZimbabwe vaPhilippe Van Dam, vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vakagadzirira kubatsira Zimbabwe kukwenenzvera gwaro revavhoti. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZEC vaAndrew Makoni.
Isu seZimbabwe Election Support Network tinoona kurudziro iri kuitwa neEuropean Union iyoyo yekuti pave neaudit yevoters roll chiri chinhu chakanaka, uyezve tinonzwa kufara kuti iyo yacho iri kutotiwo inogona kuti mari yacho inge iri available yekuti paitwe audit iyoyo. Chakanakira audit iyi ndechekuti isusu prosesi iri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission iri yoga, asi hatizivi iri kubuditsa here voters roll rakachena, voters roll iri accurate, nekuti kumashure uku dambudziko ranga riripo ndeyekuti taiona kuti muvoters roll manga mune mazita amwe akadzokororwa, dzimweni dzonguva toona kuti manga mune mazita evanhu vanogona kunge vakasofa kudhara kubva muna September kusvika pari zvino vabviswa here muvoters roll iroro. Saka audit yakanakira kuti inoita kuti tive neconfidence yekuti voters roll yatinaro ivoters roll chaiyo iri accurate.
Zvino tiri kunzwawo vamwe vanga vachitaura kuti mapato mazhinji anopikisa vanga vaine zvichemo zvakawanda zvavanga vachitaura taura kuzeki, vakambosvikawo nekwamuri here, mune zvimwe zvamakabatawo here?
Kuchema chema kukuru kwanga kuripo kubva kumapolitical parties kwakanga kuri kwokuti iko vanenge vachidawo kuona kuti voters roll yakamira sei. uyezve vane vachida kuvanga vari kutivo voters roll inge inoauditwa nevanhu vasiri kushanda muzve kana kuti nemasangano asiriwo akaita basa roku compile voters roll ndochi chemo chikuru changa chiri kubva kumabato kumapato akasiyana siyana asi sokuona kwedu kunyange zvazvo EU ya ofa iyo kuti inogona kupa mari yekuti audit iyo iitwe chatisi kuziva ndechekuti ZEC ichatambira here mashoko iwayo.
Avo vanga vari sachigaro veZESNY vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa nasi vaita vaudza vatsigiri vavo kumapisa kumatebeleland south kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuenda kumujandigere nekuti havachina mazano ekugadzirisa matambudziko makukutu akatarisana nenyika munyaya yezveupfumi. Ngatinzwei vaChamisa vachitaura. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vange vari pamusangano kumapisa business center kumatobo. Mangwana vaChamisa vari kutarisirwa kuita mumwe musangano kuPelandaba Stadium kuGwanda vasati vaenda kuDuliba Dzimu Stadium kuBedbridge nemusi wemugovera. Mutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema Basogo avo vaidyidzana zvakanyanya nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvika muHarare nhasi vachibva vaenda kuState House kunoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
VaObiang Nguema Basogo vasvika muHarare nhasi mavari kushanya kwemazuva maviri kutaura kuno. VaBasogo vari kuita nhaurirano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa paState House. Nekune rumwe rutivi, makurukota ehurumende auya navaBasogo ari kuita musangano nemakurukota ehurumende yemuno. VaBasogo vari kufamba negurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika, gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika, gurukota rezvekutengeserana nedzimwe nyika, pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo. Mupepeti wepanhaure The Observer vaBarnabas Tondlana vati Zimbabwe ingangowana chouviri kubva pakushanya kwavaBasogo sezvo kunyika kwavo kune mafuta. Kushanya kwavaBasogo kunouyawo panguva iyo nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari.
Kushanya kwemukuru wenyika uyu kunotibatsira kuwana mafuta mukatarisa mumigwagwa yedu mazuva anaya. Motikari dzatishomeke picha nokuti masvondo maviri apfuura nemana last week mafuta anga achinetsa kuwana fuel government ikatozo pindira ichitaura kuti ayo tiri kutsvaga mari kuti fuel iwani kuvakazwana kamuka 20 million kavakazi tenga fuel ichiiswa muma service stations asi Equatorial Guinea ine oil and inotokwikwidza pa ma international markets ichitonzi inyika inotopawo oil inotengeswa kwakawanda wanda saka kuya kwangema ndino tarisira kuti pane chirongwa chiruda kuitwa neZimbabwe kuti vave vanotipawo mafuta
imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesa nentungagwa vati hapana zvakawanda zvokunyanyotarisira kubva kuhurumende yavambasogo munyaya dzezveupfumi sezvo vachiti ruzhinji rwevanhu ruri kunhonga svosve nemuromo kuEquatorial Guinea
handingaone zvakanyanya chekutanga tiforozoti Equatorial Guinea itoriwo nyika iri poor asi ine oil and uye zvemapartners eoil Equatorial Guinea vanhu vari kure nekudyidzana neZimbabwe parizvino chandiri kuona inini nyika ingangotombofamba nekuve nechekuhwina apa Equatorial Guinea nokuti mbasogo panyaya dzesecurity mukuverenga kwangu ari kutemba maZimbabweans ndovanomupa advice ndovanomupa advice yetraining kuti mastructures estate security akamira sei
Vambasogo vakatarisirwa kusangana nevaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe Mangwana. Vambasogo avo vari kufamba nechikwata chevanhu makumi matanhatu nevana vakatarisirwa kudzokera kunyika kwavo Mangwana kana vapedza musangano yavavinga. Ndakamirira Studio 7 paState House, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vanhu vari kuenda kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa mugwaro revanhu vakanyoresa kuvhota vari kushaya mazita avo vachinzi vakafa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe avo vaenda kunotarisa kuti zita rake rakanyorwa here mugwaro revanhu vakanyoresa kuvhota vaEmmanuel Chateka vanoti vashaya zita ravo vachinzi vakafa gore rakapera.
Ibva ndaenda pandofanana nokukastira mavhota. Tinini ndabvisa chitupa changu nane mudzimai wangu tasvika ndabvisa chitupa ndaka sleep kanu ubva vatarisa paya ndokwakuvhura chii mune mapictures nemanames evanhu vachivhura paya pachitarisa vachiona zita rangu hapana ndopazobvisa kamuka kabepa so kakarekodwa kuti inini ndakaita sei ndakafa handisipi.
Vachateka vanoti vashandi veZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC varamba kuvanyoresa patsva vachiti vatange vapedzerana nevanopa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa panyaya yekuti sei vari kunzi vakafa ivo vari vapenyu. Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Drove vanobvuma kuti pane vanhu vari kunzi vakafa ivo vari vapenyu vakati nyaya dzakadaro dzinogadziriswa nebazi rekuregistrar general.
Tine yatinoti exclusion list ine mazita evanhu vasiri muvoters roll nezvikonzero zvakasiyana siyana. Chimwe chezvo zvikonzero izvozvo ndicho chamataura chekuti munhu anenge akafa. Zeki yakawana mazita kubva kwaRG evanhu vakashaika vanga vakaregister. Saka patinenge tane mazita iwayo tinoaisa pa exclusion list kuti vanhu vazive kuti uyu akashaika. Hamu mvotasiro nechikonzero chekuti akashaika saka takatomubvisa mvotasiro. Saka panogona kuitika wose imwe instance yatatowana yeumwe munhu aratidza kuti iye mupenyu atouya kuzoinspector votasiro. Ainspector votasiro kudaro tobvaona kuti ari pa exclusion list achinzi deceased.
Vandovu vanoti zvakakosha kuti munhu anotarisa kuti zita rake rakanyorwa here kwete kuvimba nezviri kuiswa panharembozha kubva kuzeki nekuti panenge pasina zvimwe zvakafanana neadresi yepamba panogara munhu uye munhu mudzima here kana kuti kwete.
Tiri kuti kune vose vari kutambira maSMS ari kuvataurira kuti murimo muvoters roll. Ma details enyu kana ari incorrect endai munotasa ku inspection center. Tributi susu watambira message iyoyo tiri kungokurudzira zvakare zvakanyanyisa kuti munhu aende ku inspection center anozvionera kuti zita rangu riripo here zvechokwadi. Riripo kudaro panogona kunge paine zviripo zvakakanganisika. So menza ni soma messages ari kutambirwa nevanhu haana date of birth, haana address, uyezve haaratidzi hataure kuti uri munhu rudzii, murume kana mukadzi, male female.
Gwaro runonyorwa vanhu vakanyoresa kuvhota ragara rine mutauro kubva kusarudzo dzemakore akapera. Musarudzo dzemuna 2013 mazita evanhu akafa anosanganisira vaimbo vemutungamiri wenyika ichiri kutongwa nevachena vaIan Douglas Smith akawanikwa achiri mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota, izvo zvakashandiswa kumanikidza hurumende kuti igadzire rimwe gwaro rechizvino zvino reBVR. Hatina kunzwa divi rekwaregistrar general sezvo mukuru wavo vatobayiwa mudede vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Vamwe vechidiki mubato reZANU PF vanoti matambudziko ose ari munyika akakonzerwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nechikwata chevaivatsigira cheG40. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezviro kumasvingo pamusangano waizeya nezvekuedza kukweza vekunze munyika pasi peuronga hwehurumende hwekuti Zimbabwe is open for business. Mumwe wechidiki weZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuzorwa mafuta enguruva yavasina kudya panyaya yekuvhara kwemabhizinisi munyika vachiti vaMugabe ndivo vaitungamirira.
Zviri pachena kuti nyika yedu yanga yavharirwa mubhizinesi nezvemutengo nekudyidzana nedzimwe nyika navaMugabe and the captured cabal. Hatisi kuti mhosva yanga ine vaMugabe but yanga ine vanhu vanga vakavasaraunda, hatinoti macriminals, mbavha dzavanga vavabata nenyanya nenhunzvatunzva dzaa dzapindira musangano weZANU PF dzinosanganisira vana vaJonathan Moyo, vana mai Grace Mugabe vacho varakasikuere vanga vakatiza kudai ndo vanhu vanga vapindira, ndo vanhu vanga vakuita kuti nyika yedu vanhu vatambure for the past 18 years vachivharira kuti nyika dzimwe dzisauye kuita business muno nekuda kwezvimutemo zvakaita sana indigenization zvavaimbunyikidza mabhizinesi nezvimutemo zvakaita sezvokungotora zvinhu mamaini vachiba zvinhu zvevanhu vachiisa mudzimba mavo, vachiba zvinhu zvevanhu vachiisa mumaoko avo, ndo zvinhu zvakavharira nyika yedu business. Saka isiko zvinoti vaMunangagwa kuti nyika yedu ngaidzoke kutiite business nedzimwe nyika, nekuti hatikwanisi kurarama in isolation, hatikwanisi kurarama toga kuzviita zvindega munyika nepasirozi rakazara dzimwe nyika dzokudyidzana nao.
Asi vamwe vaya pamusangano uyu vakashora vaMugwadi vachiti vanoda kuchenesa vaMunangagwa avo vaya vachipanga mazano vaMugabe muhurumende yeZANU PF kubva nyika ichiwana kuzvitonga kuzere. VaSimon Mpindu, mutauriri weMDCT masvingo, vakati chirongwa ichi hachisi kubetsera nyika asi vakuru veZANU PF uye chiri kuitirwa kukwezva rutsigiro kuvanhu pasarudzo dzegore rino.
Policy yekuti Zimbabwe is open for business ipolisi yanga yakanaka zvikuru dei yaitaurwa nevanhu vatanga vagadzira history yavo. Maitiro eZANU PF pose kuti kana pose painoenda kuelection inouya nemumwe mutauro. Mwaka wapera vakati tauya nezima asset, tauya neLook East Police, tauya ne 2 million jobs. Iko zvino vauya nestatement yekuti we are open for business. Hakuna chavanotaura chavanogona kuzadzisa. Vanhu vanotaura zvino asi vasingagoni kuzvizadzisa zvavanenge vataura.
Muzvare Estachmanikire anoona nezvekufambisa kwebasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vanoti vagara vasikuona zviri kuvabatsira pakuitwa kwechirongwa ichi.
Taiona unge Zimbabwe is open for business tangoona unge istatement takambenge tatanga tangomira tichida kuona kuti zvinoenda nepi. Asi tiriona kuti pamadeals ese aiitwa zvese zvasainwa zvese zvichitaurwa vanhu vachitenderera nyika yose vachingoti Zimbabwe is open for business. Still hatisi kuona zviri kubenefitwa neordinary citizen kana ordinary resident iri muZimbabwe kana mumasvingo zvayo.
Vataurai mazhambe sachigara weZimbabwe Chamber of Informal Traders Association vakati chirongwa chehurumende chiri kushambadzwa zvakanyanya asi hachisi kubatsira vanozviitira mabasa emaoko. Asi vaMugwadi vakati chirongwa ichi chiri kubudisa pundutso sezvo makambani munyika akazvimiririra akawana mari inosvika mamiriyoni zana kubva kunyika yeBritain iyo yakanga isingasadyidzane neZimbabwe. Hurukuro yegakava iri yakanga yakarongwa nemura pamwe chete neCrisis in Zimbabwe Coalition. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakanzura musangano wavange vachida kuita nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un kuSingapore mwedzi unouya. Mushure mekunge mtevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vataura kuti mauto haana kubvuta masimba kubva kune vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vagwapa kuna vaNelson Chamisa, gurukota redunhu remasvingo vaJosiah Hungwe vakataurira musangano wehurumende kuchiredzi nezuro kuti vamunangagwa havazobva pachigaro kunyangwe vakakundwa musarudzo dziri kuuya. Vakafanobata chigaro chagurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo vakatsiura vamukupe vachiti vainge varasika, asi hurumende haisati yataura nezvemashoko avaHungwe. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumanzu vanoti mapato anopikisa haadi kubvuma kuti zvinhu zvave nani munyika, asi mutauriri weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, vanoti mutungamiri wenyika ari kufamba pasi pose achinyepera vanhu kuti kuchave nesarudzo dzakachena, nenguva imweyo bato rake nemapurisa vachirova nekushungurudza vanhu. Tanonoka Wande weStudio 7 atanga nekubvunza muzvare Kumalo nezvemaonero avo.
Aiwa, isu sebato reMDC hapana mutsauko watu kuona. Zvinongofanana nekuti vabvisa waini, vawana waini tsva vakaisa mubhodhoro sharo. Nemhaka yekuti zvaiitika Mugabe achiripo zvichiri kuitika, umbowu hwacho ndohwokuti Minita Makupe wakabuda achitaurira ruzhinji nepasi rese kuti masoja emuZimbabwe ambofa akasaluta advocate Nelson Chamisa, president weMDC.
Vachiri manzi munoti chii nenyaya iyi?
Ndingati Mike Kumalo vatanga vachiti ivo ndeve MDC. Zvazvinoreva ndezvekuti havambofi vakabvuma chakanaka chinoitwa nehurumende itsva iripo inotungamirirwa navamunangagwa. Ndofunga vamunangagwa vafamba pasi rose vachitaura kuti gore rino kuchava nesarudzo yezvamatongero enyika jekerere, pasina kurovana, pasina kutukana.
Asi vachiri manzu, nezuro chaiko mapato akazvimirira ega vakati kuchohwa kwekupedzoro dzavanhu neviolence, ZANU PF ndo iri pamusoro ichiteverwa namapurisa. Munoti chiinazvo?
Ngationgorore kuti vanoongorora izvozvo ndiani? Iye zvino MDC vakarovana kuBulawayo, vakaputsirana izvezvi dzimotikari vachipakusarudzana kunana Bulawayo ikoko.
Tikureva kuchikorwa kwekodzero dzevanhu. Hatisi kutaura kuti ibato rangu here rachikora kodzero. Tiri kuti bato rinotyora kodzero dzevanhu. Masoja ari mubishi wekuchikora kodzero dzevanhu. Mapurisa ari mubishi wekuchikora kodzero dzevanhu. Sehurumende inotonga imimi bato renyu rezanyu, basa renyu nderokuti muteedzere bumbiro romutemo.
Anyway, ngatidzokere kunyaya matauro yamasoja nezvimwe zvakadero. You know, hatidi kupembedza nhema. Iye zvino muruda kusimbirira muchiti Mukupe akati iye masoja azodidi. Ko maelections acho aitwe here?
Chatiri kutsvaka panapa ka ndechokuti zvinoreva chinyi, uyezve munoda kuti vanhu vafunge chinyi uku tiri kuita zvokugadzirira vanhu kuti vakwanise kunovhota, asi uku muchiti kwanzi kana vanhu vakavhoterawo vanenge vachida vamunangagwa havabvi pachigaro.
Zvamakutoreva ndezvekuti takudzokera muna 2008 kwamaishandisa masoja vachiuraya vanhu. Iko zvino takagara kwebato reMDC tine makomredzi 500 2008, vatisingazivi kuti vari kupi, vakanyangarika. Asi purezidendi Munyangagwa ari kutenderera pasi rese iri achinyepera vanhu kuti maelections zvikuitiri mp imatotanga kutiudzai kuti masoja makutodhiploya masoja zvichireve izvozvo.
Vachiri manzi, mashoko enyu kupedzisira.
Nhamo ya iri kuonekwa namhomho yose yeZimbabwe, kana kunenge akangwara anofanira kurangarira kuti masanctions atinawo nhasi uno akaunzwa neNDC, munovavona vachipararira vachiinda vachingotaura masanctions vamunanga kwa wakasumuka muno vanongoti Zimbabwe is now open for business. Ne 6 months rachitonga ndofunga taona mabillions na mabillions ari kuuya muno munyika wongo wazvigoni kutora 2 minutes kuti zvinhu zvinake asi zvichanaka chete.
Avo vange vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7. Manzwa wokumutauriri weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, vari parunare kuBulawayo natanonoka wande westudio 7.
Kwemakore mazhinji, Venezuela yange iri imwe nyika dzakabudirira muLatin America. Mumazuva iwayo, vanhu vazhinji munyika dzakapoteredza vaimhanyira kuVenezuela kunotsvaka basa, asi mazuva ano zvinhu zvapinduka. Hurumende yavaNicolas Maduro yakaparadza upfumi hwenyika. Hakuchina chikafu, hakuchina mishonga nemabasa, izvo zvokonzera kuti zvizvarwa zvizhinji zveVenezuela zvitize munyika iyi. Vanhu vari kuenda kuColombia zuva nezuva vanoita zviuru makumi matatu nezvishanu vachiyambukira kuguta reCucuta muColombia. Vazhinji vavo vanotenga zvokudya nemishonga vachishanyira hama neshamwari vobva vadzokera kumusha kuVenezuela. Asi vamwe vanoramba vachifamba kuenda kuArgentina kana kuPeru. Asi zuva nezuva zviuru zvishanu zvevanhu zvinogara muCucuta zvichida zvokudya nemishonga. Kutiza Venezuela kwave nemakore maviri. Vakuru veguta reCucuta nehurumende yeColombia vanoedza kubatsira, asi vanhu vanoda rubatsiro vakawandisa. Mutungamiri weColombia vakakumbira rubatsiro kubva kunyika dzose, America ikapindura nerubatsiro. Mwedzi uno, America yakapa Colombia mamirioni 10.5 nechikamu chemadhora kubatsira vapoteri ava. Mari iyi yaipamidzira pamusoro pemamirioni 21 emadhora yakapiwa vapoteri veVenezuela gore rakapera. America inokurudzira shamwari nevavakidzani veVenezuela neColombia nedzimwe nyika dzose kuti dzibatsirewo sezviri kuita America. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Chikwata chine mukurumbira cheDynamos chanonga poindi yakakosha muhondo yacho yekubva mumadhaka machiri parizvino. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Kwali tikangadze abvisa Dynamos murutsva mushure mekukanda chibodzwa munharaunda yechipiri kupa Dynamos poindi yakakosha mumutambo wavo neBlack Rhinos muRufaro Stadium masikati anhasi. Dynamos yanga yananga mune kumwe kuchema mushure mekunge loti chiunga apa Rhinos utungamiri, asi kangadze anunura murairidzi wake Bigizuze nekudimbura utungamiri uhu kwapera maminetsi makumi mashanu nemashanu. Izvi zviri kureva kuti Zuze atora mapoints mana mumitambo mitatu iyo anga ari pabonde mushure mekutora basa kubva kuna Lloyd Mtasa, achiti iye chinangwa chavo ndechekupedza vari pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro.
As Dynamos we know kuti pamusoro pedu isisu kazhinji kacho itop 4 yoyo, and kana zvarambisisawo tinoramba tichiona zvamuya, but aim yedu ndiyokupedza vasizini panamba tiri mutop 4 imomo.
Mangange aya asiya Dynamos yafamba chinhano chimwe chete pamusoro kusvika pachinzvimbo chechipfumbamwe vachidarika Nichrat iyo yarohwa 1-0 neFC Platinum kumandava Stadium. Mumusha meHighlanders mune mufaro zvekare mushure mekunge Bhoso yakunda Bulawayo City 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwe chirongwa chedu cheWomen's Forum Roundtable na 8 PM patiri kutarisa nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba, mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu padande mutande redu. Ndinokuonekai nemufaro, ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC. We'll be right back.
Soku isika disenda baku VOA.